Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechipiri kurume 3 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I think they've lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno Mwari zvavachatiitira pati ndiri kungonamata kuburikidza neapiyu yachanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo. At least takapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze.
Nhengo dzeMDC dzonetsekana nemabatirwo adzinoti akaitwa nyaya yavalasti maenga hama nevamwe vavo vari mujeri. Hurumende inoti wese anobva kunyika ine coronavirus ava kusungirwa kuratidza umbowo hwekuti haana chirwere ichi. Bato reDemocratic Party remuAmerica roita sarudzo matunhu 14 dzekutsvaga munhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika muna Mbudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reSupreme Court nhasi rati richazotura mutongo waro panguva yarisina kutara pachikumbiro chasvitswa kudare iri nenhengo dzeMDC dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro kudare iri chekuti mutongo wakapiwa vatungamirai madzokere valasti mainge hama vafinias natarikwa pamwe namuzvare Yuvhone Musarurwa wekuti vapike makore 20 vari mujeri. Gweta revasungwa ava amai Beatrice Mutetwa vati dare repamusoro rakakanganisa parakavawana vaine mhosva. Amai Mutetwa vati kunyange hazvo muzvare Musarurwa vakaburitswa mujeri mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiri wenyika zvakange zvisingakodzere kuti vabatwe nemhosva kubva pekutanga sezvo vati mapurisa akapa ufakazi pakutongwa kwenyaya iyi mudare repamusoro akapa humbo hwakasiyana. Amai Mutetwa vati ufakazi hwemapurisa aya hwakasiyana nezviri mutongo wavachinembiri Bhunu avo vakatura kuti ufakazi hwese hwakapiwa nemapurisa hwakanga hwakafanana zvairatidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzera kufa kwemupurisa vapetros Mutedza pane rimwe bhawa riri musha weGlenview muno muHarare muna 2011. Amai Mutetwa vati dare repamusoro harina humbo hwarakapiwa nevafakazi hunoratidza kuti chii chaizvo chakaitwa nemumwe nemumwe pavasungwa ava chinoratidza kuti ndivo vakauraya vamutedza. Vati panzvimbo yemabhizimusi apa pakanga paine vanhu vakawanda vaizvifambirawo saka nokudaro zvinoshamisa kuti hapana kana munhuwo zvake akauya kudare kuzopa ufakazi hwekuti akaonawo kana munhu mumwe chete zvake pavasungwa ava achiita mhirizhonga ingave yakakonzera kufa kwavamutedza. Kunyange hazvo mapurisa akambenga udza dare kuti vasungwa ava pavaikumbira mukana mwekubhadhara mari yechibatiso kuti pane veruzhinji vakawanda vaifanira kuzopa ufakazi hwokuroverera vasungwa. Zvataurwa namai Mutetwa mudare zvatsinhirwa navachaos kwaramba vano verimwe remagweta evasungwa ava.
Tanga tichingoti dare rehaicourt harina kunge ranyatso kwenenzvera nekudonongodza umbowo hwakapiwa. Nyaya iyi nyaya yakaitika pakazara vanhu, pakanga paine vanhu vakawanda andi neurombo zvikuru kuti kune mupurisa akatemwa akafa. Pari nyaya yedu yanga iri yekuti hazvizikanwe kuti akatemwa nani. Zvinonetsa patemu paitika zvinhu zvakawanda kuti muri pane vanhu vakawanda vari kumhanya vari kuita zvakawanda kuti muzive kuti chaiye angadai akaita chinhu chakadai ndiani. Saka ndo yanga iri nyaya yedu kuti aiwa dei dare rehaicourt rakanga rakanyatsodonongodza rakanyatsotarisisa nyaya idzi ringadai risina kubata vakomana ava nemhosva uye nekuvaendesa kujeri for 20 years. Saka tanga tichingokumbirawo kudare repamusoro kuti dare rakatonga kuhaicourt harina kunge ranyatsotarisa zvakanaka asi imi chitarisaiwo zvakanaka kuti vakomana ava nemusikana uyu vakwanise kuwana ngo vachiwana kusununguka kwavo.
Asi gweta rehurumende panyaya iyi vafunga nyahunzvi vaudza dare kuti hapana chakakanganiswa nemutongi wedare, vachiti mutongi akashandisa mutemo sezvauri uye humbo hwakasvitswa mudare pakutongwa kwenyaya iyi hunoratidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzeresa kufa kwavamutedza. Vanyahunzvi vati vanhatarikwa kunyange hazvo vainge vasipo pakarohwa vamutedza vakafa, kutakura kwavakaita vamwe vevasungwa vakange votiza panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoburitsa pachena kuti vaive nerimwe nevasungwa vakabatwa nemhosva ava. Vanyahunzvi varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo webasa ravo kutaura nevatori venhau. Vatongi vedare resupreme court vatatu vanga vachiti amai Elizabeth Gwaunza, amai Susan Mavhangira pamwe namai Rita Makarau vati vachazotura mutongo wavo pazuva ravasina kutara. Zvichakadai Muzvare Musarurwa avo vauya kuzonzwa nyaya iyi vaudza Studio 7 kuti mwoyo wavo unorwadza pose pavanoenda kunoona vavakange vakasungwa navo kujeri.
Ini ndiri kushungurudzikana kuti inini ndiri panze vamwe vangu vari mukadzi. Chishuviro changu ndechekuona last menga hamana tungamirira madzokera vari panze vakasununguka vapiwa freedom yavo, nekutotaura chokwadi pamberi pamwari hatina mhosva yatakapara ende hatina kana chatinoziva kuburikidza kwerufu rwaPetro Semutedza. Zvino zvinoramba zvichindishungurudza kuti pandinoenda kunovavhizitira kujeri vanhu vanenge va I think they have lost hope right now. Vanhu vari kungoti hameno Mwari zvavachatiitira, but ndiri kungonamata kuburikidza neapiyo yatanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo. At least takapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze, because it's out munhu wese anga akasununguka achisangana nemhuri yake achirarama nemhuri yake, because tara iko zvino izvi vana vavo havatorina kana maschool fees. Madzimai avo ari kutoshayiwa chekudya checho, nokuti ndiwo mabreadwinners ari mukati. Hapana mararamiro ari kutamuridzawo koma kwakaita upenyu muZimbabwe. Mhuri dzavo dziri kusiririsa, hadzina kana pekuchangira.
Vamaenge hama nevamwe vavo vakatongerwa kuti vagare mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vamutedza. Vasungwa ava vakanga vari makumi maviri nevasere, asi vamwe vavo vakawanikwa vasina mhosva. Pakutongwa kwenyaya iyi vasungwa ava vakati vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, vachiti havanei nekufa kwakaita vamutedza. Padare panga paine utungamiriri weMDC wanga uchisanganisira mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri amai Linet Karenyikore, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora, munyoro anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Hurumende inoti iri kutora matano ese ainokwanisa kudzivirira kuti vanhu vasabatwa neutachiwana hwecoronavirus, uye vanhu vese vanobva kunyika dzine utachiwana uhu vave kusungirwa kuuya nemagwaro anoratidza kuti havana utachiwana. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezveutano Dr. Upadhaya Moyo vati vanouya vasina magwaro aya vacharambidzwa kupinda munyika.
Auya asina certificate yekuti ari negative kuti avonekwa nachiremba kwake kunyika kwaakabva, muhospitari yehurumende yekunyika kwaakabva. Haanongonzi tatenda mauya asi maakudzokera zvakare kwamaa. Muzouya kana mani chitupa chakakwana chinotaridza kuti imi utachiona hwecoronavirus hamuna. Ndiwo mutemo wako iwayo. Tirikuita izvi kuti tigadzirise kuti tisawana vanhu vanouya necoronavirus munyika yedu. Saka tichatoita zvese zvakaoma kuitira kuti tidzinge coronavirus kubva musi.
Kusvika musi wa1 Kurume, Zimbabwe yanga yaongorora vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakaonekwa vasina utachiwana hwecoronavirus, uye ongororo iyi iri kuramba ichiitwa panhandare dzese dzendege munyika pamwe nedzimwe nzvimbo dzekupinda nadzo munyika. Vamwe vazivisawo kuti pane chizvarwa chekuZimbabwe chaibva kuBahrain nechimwe chekuChina vakaongororwa pachipatara cheWilkins vakawanikwa vasina utachiwana uhu pakupera kwesvondo. Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tambori Nyoka Vati kunyange hazo zvakakosha kuti vanhu vane utachiwana vasapinde munyika, hurumende inofanira kusimudzira mabasa eutano munyika kuitira kuti ikwanise kuongorora zvirwere zvese.
Asi tinotishamisa ndechekuti iyo hurumende haisi kuda kupa vana chiremba, haisi kuda kusimudzira zvipatara zvedu zvemuno. Chinofanira kuitika ndechekuti tinofanira kunge tine mamezhas atinoita isu toga munyika kuti tione kuti chirwere chachiuye chikasikopararira munyika medu. Ndachinoitika ndechekuti vamwe vachapinda muno vaine macertificates aefeki, hatina mukana kugona kutesta zvinhu. Chinongodikwa ndechekuti isu nyika tinge tine zveutano zvedu zvakakwana zvatinokwanisa kusikotesta tega paairport nepanzvimbo dzedu dzekupinda munyika kuti tione kuti vanhu havana here chirwere chekorona.
Mune imwe nyaya, gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vati majere munyika akazarisa uye hurumende iri kuronga kuburisa vamwe vasungwa mumajeri. Vati pari zvino vari kuronga kuti vasungwa voburiswa ndevapi. Majere muZimbabwe ane vasungwa zviuru makumi maviri nezviviri, asi iwo akagadzirirwa kuchengeta vasungwa zviuru gumi nezvinomwe chete. VaZiyambi vati vanoda kuti majeri asare aine vasungwa zviuru gumi nezvitanhatu. Mune imwe nyaya, vakasanobata chinzvimbo chegurukota remutambo vakazembe kazembe vatiwo hurumende iri kuedza pese painogona napo kugadzirisa nhandare dzeNational Sports Stadium neBaba Fields kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kutamba mutambo yavo weCAF neAlgeria munyika. Nhandare idzi dzakanzi neCAF hadzikodzeri kutambirwa mitambo yeCAF sezvo dzisina zvimwe zvinhu zvinodiwa mazuva ano. Vakazembe vati kana vakapedza kugadzirisa National Sports Stadium neBaba Fields vachakumbira CAF kuti mutambo Zimbabwe na Algeria musi wa 29 kurume utambirwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Nengo dzebato reDemocratic Party muAmerica dziri kuda kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. Dziri kutatsurana musarudzo yekutsvaga achamirira bato kana kuti primary elections iri kuitwa matunhu gumi nemana emuAmerica nhasi. Nengo ina dziri kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira bato rinopikisa iri dzinoti vaJoe Biden, vaBernie Sanders, shoroma vaMike Bloomberg pamwe naamai Elizabeth Warren. VaSanders ndo vari kutungamira zvichitevera sarudzo dzakaitwa mune mamwe matunhu mana anoti New Hampshire, South Carolina, Iowa neNevada. Asi vamwe vanoti vaBiden, avo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yavaBarack Obama, vanogona kuvewo nemukana zvichitevera kukunda kwavo musarudzo yekuSouth Carolina svondo rapera. Vamwe vaikwikwidza vanotora Pete Buttigieg naamai Amy Klobuchar vakazivisa nezuro kuti vabuda makwikwi aya vachiisa rutsigiro rwavo kuna vaBiden. Danho iri rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika rinogona kubatsira vaBiden kuwana mavhoti ekuti vakwanise kukunda vaSanders nhasi. Anotarisirwa kukunda musarudzo dzanhasi idzi anonzi anenge ave nemukana mukuru kwazvo wekuzokwikwidzana nevachamirira bato reRepublican Party rinove riri kutonga uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Matunhu ane mavhoti akawanda anosanganisira California, Texas, North Carolina neVirginia. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vebato rezanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Vusango Charumbira kuti tinzwewo maonero avo.
Mapanel elections aya ndiri kuona inini kuti tichitarisa mapolls, maexit polls ari kutarisa kuti Bernie Sanders achahwina, achakunda Joe Biden. Fanira tarisa makuseni mapolls anga achibuda anga achiti vaBiden anga ari kuma48%, Sanders anga ari over 60%. Saka ndiri kuona vaSanders vachihwina Super Tuesday.
Ndeyapi matunhu amunofunga kuti vaSanders vanohwina? Tichiona kuti wa Biden waka wina ku South Carolina ne nyaya yekuti vatema vakawanda variko vainzi ndo vavavotera.
Indiri kuona va Sanders vachi kutarisa wina big ku California. Wacha wina big footy Texas, I think Texas. And then among most states are good. Wacha wina footy. But ukundoku andoku wana kutu wacha pula ma delegates akawanda nasi. Saka mandima wina take all. Saka ndiri kuona wachi panta kukulani za ma delegates akawanda kupaiko.
Muru kuona usei wa Mike Bloomberg.
Wa Bloomberg, andifu kutu wacha wina. Asi chandiri kuona andicho kuti waka pavaka. Pavaka mbota ura, I think last week, vashita ura kuti shuka angika na mkasa wena. Mchaita sei, wakati uwa ini, mcha tarama, mbota angu yese ndo yisa kumono. Denchi, uwe denchi, unafunga kuti ndio, ando kwa nisa kupa. Awana kuta ura kuti wachasa kuna Biden. Saka na iso, so ndaka wana zuropa CNN wa Nero. Wa Biden, waka tsoropo za, zina kunyikururama, pa mtsoropa pa wa Bloomberg. Saka ndriku wana kuti wa Bloomberg, sese wakati uchero umunu, mdemokrati, anenga budiri la nchampa mafota angu. Uye njamu batila kukambena, nukumpa mari. Njuku onaso kuti wachainda kuna wa Sanders. Ndoma onera mchaita, nukuti kutorpo kuto kwa wakati wane zuruma niruna wa Biden. Vane ngeva siri vane, wano kwanza kushanda wese kana kuwiri rana.
Ko amai Warren tinga wano ereva ine chawanga nonga nonga ipa?
I think my Warren vane ngeva tu kuwana kwangu vane ngeva zopera, I think vane ngeva bacha peri lapa kubachunde. But in andisiku ziwa kuti wacha supporta, I think vano kona kunge vachambo mira kuindosa. Handifungi kuti vachamanyira kuindosa zvakaitwa na Klobuchar na uyu no uyu Buttigieg. I think ndiona sokuti vachambo mira vakabata endorsement yavo vachida kumboona kuti zvichafamba sei. Asi pasi pa Tuesday handifungi kuona vachibudirira.
Mataura nyaya yekuti va Buttigieg na mai Klobuchar vakapa rutsigiro rwavo kuna va Biden. Hazvisi zvinosimudzawo here mureza wavo pa kusarudzo dzanhasi idzi?
Vanhu vari kutarisa endorsement, vanhu vari kutarisa mutungamiriro wacho unenge achizotungamirira. VaBiden vane zvinhu zvakati o zvavanoonekwa zvisiri kuvakwalifaisa kuti vange vachitungamirira bato reDemocratic Party kuvazhinji vachavhota. Vazhinji vari kuti ivo havasi Obama, ivo ndivaBiden vanga vari vice waObama. Saka kuti vashandise kuti vanga vari vice munhu akaita basa akapiwa mukombe wekuita basa nevaObama. Saka ndiri kuona sokuti vaSanders ndovachabudirira. Even though pachizoita havo kutongwa kuchazoitika mupamberi apa ndisingazoti ivo vakuru vacho veDemocratic Party vanga overpower mavoters here.
Vanga vari sachigaro vezanu PF mudunhu renorth America vaRegis Vusango Charumbira vari parunhare kuAlberta kuCanada neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyira tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aimbove mushandi anochengetedza zvinhu uye akaisa munhapwa vanhu makumi matatu nezuro pamuzinda wezvitoro zvikuru muguta guru rePhilippine reManila ava muusungwa. Musungwa uyu akatanga apfura mumwe muchengetedzi apa aipinda pamuzinda weVira Shopping Complex munzvimbo yeSan Juan City iri muManila. Dutu mpengo rine simba rakanyanyisa rarova nhasi guta reNashville mudunhu reTennessee. Pamwe nemunzvimbo dzakakomberedza guta iri ndokuuraya vanhu vanomwe pamwe nekuparadza misha yakawanda. Dutu mpengo iri rinonzi raparadzawo nzvimbo inochengeterwa ndege pamwe nenhandare diki yendege kumawirira kweguta reNashville. Dutu mpengo iri rakatanga kurova guta reCamden iro riri makiromita 150 kumawirira kweNashville ndokuuraya munhu mumwe chete. Banga guru renyika riri kuramba mashoko ekuti riri kudhinda mari muchivande zvinonzi zvatosora International Monetary Fund IMF. Mashoko aya ari kuuya apo nyanzvi munyadza zveupfumi dzichiti mashoko eIMF ekuti Zimbabwe yatora gwara risiri iro panyaya dzezveupfumi munongedzo wekuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kuchatora makore akawanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Bangare ya IMF rinoti zvakawanda zvainge zvawiriranwa neZimbabwe kuti zvigadziriswe kuti upfumi hwenyika hubve kumawere kwauri hazvisi kuitwa. Semuenzaniso, IMF inoti yainge yakurudzira Zimbabwe kuti ione kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razvimiririra. Asi hurumende iri kuenderera mberi ichishandisa banga iri kuita zvinhu zvinenge zvisiri mubhajeti yenyika. Nyaya yehuori inonziwo iri kupa kuti zvirongwa zvakaita secommand agriculture zvigume zvanokorwa mari pasina chabuda kuminda. Vaimbova gurukota rezvemari vatenda ibiti vanova zvemutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kweIMF paitaurwa nyaya yeZimbabwe.
KuWashington kwamuruku vakuru vebhodhi reIMF rakaburitsa gwaro rinoisa renonzi Article 4 report richitaura nemurume Cornwall. Vanhu vake vanova Reserve Bank iri kuprinda mari and staff monitoring program yafa. Vanotaura vanga vari meeting macho vanotaura kuti nyika dzakafanana neFrance neGermany dzaivava dzichiti hatibatsiri matsotsa. So kana wavharirwa mukoo neIMF hausina kwokumhanya kuti kuworld bank hauende, kuafrican development bank hauende and macommercial bank hauende because mari yacho ndi because hauna chitupa cheIMF chinokupa Bill of Health. Ukaona varume vakuita zvemagarrison shop, ukaona varume vakutorera mamasivu sevhu ndari kutambura vachinzi 2.5% izvinhu zvisina musoro, ukaona varume vakuita inonzi roller mill committee, hakuna kukoniwa kwakadaro.
Imwewo nyaya yanga ichinetsa isiri mugwaro iri yainge yakabuditswa mubepanhau reFinancial Times iro rakati pane umbowo hwekuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rainge richidhindawo mari muchivande richitenga goridhe. Asi vachipindura mubvunzo uyu Dr. John Mangudya vati ndezvemugodzi matsuro.
Hakuna kana zvadaro, munhu oda kuti ovhundisa vanhu chemahara kuti vana vhunduke dzekunyepa zviyazvino.
Dr. Mangudya vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuti irambe ichishanda neIMF.
Zimbabwe imemba yeIMF neWorld Bank neAGB. Saka kujidzana kweZimbabwe neIMF kugara kuripo, kugara kuripo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotiwo vanowirirana neIMF kuti upfumi hweZimbabwe huchaderera zvakanyanya gore rino.
3% yakataurwa nehurumende ingangonetse kuti tiisvike, nekuti pavanga vachitaura nezve 3% vanga vachitaura kuti vanga vachifungidzira kuti mvura ichakurumidza kunaya, vanga vachifungidzira kuti kuchave nekudyidzana nenyika dzekunze kwenyika, vanga vachifungidzira kuti nyaya yemagetsi ichange yagadziriswa, nyaya yemafuta ichange yagadziriswa. Zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka, upfumi hwenyika hunenge hwagadzikana. Iko zvino tinoziva kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana. Zvimwe zvakangoita manyama amire nerongo zvekuti mitsetse yemafuta yareba zvachose, mafuta ari kutonetsa kuwana.
Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ekunyika dzekumawiririra zvopa kuti kuikweretesa mari kunetse. Kana nyika dzakaita seChina dzinodyidzana neZimbabwe zvakasimba dziri kurambawo kukweretesa hurumende mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano reWorld Food Program rinoti gore rino vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe munyika vakatarisana nenzara zvichikonzerwa nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze pamwe nenyaya dzeupfumi dzisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vaJohn Muchenje vanoti uori huri kuitwa muchirongwa cheCommand Agriculture ndechimwe chinhu chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichinetsa muZimbabwe, nyika ichiramba ichitarisana nedambudziko. Michael Hove weStudio 7 aita huri kurona vaMuchenje kuti tinzwewo maonero avo panyaya yenzara yakatarisana nenyika.
Nyika yedu gore rimwe iri mvura yedu yakaita shoko, yakaresisa aya tinoti maerratic rain.
semkaona mbura chona yainaya kisina seteni ya jare wana harimu kini pani nyaya futi ye underutilization of funds in our country nyo sana wana mkuro denika akaita another land oti yekuti land must be distributed nchi kiwa kuwa nivaruku mashanika no masu nyo patinzo ki nyo simba ne passion na zazo nga wapie iwo minga samone tulosuna udinye ndara inga shoma mnika mebi
chinozwa sanganore World Food Program wachiti pane mkana wakuti supply irimo mnika ye chibake kana uti yatino tinechurungu kon ino kwa nisa upera kwe kutanga kwe gore rino tipewo maondre nyupa msoro pe maondro awa
iwa kwa mna ule na wapotu mkatiasa nika yetu iliku importa about 110,000 tons of maize every month chino wachinja sika tari series wa Zimbabwe ya mbori bread basket of Africa barona jitaku pima Zimbabwe wheat and everything nina yetu ya sento wa nemazo parabili wa land audit up nitapa pio wani wane shumbu nekulima wano ziwa kulima paji
tichitari sa mamiru rakaita upumi wenyeka mungati ichi ndechimo wele chunu chirukuita kuti nyaye yenzara endre mberi chinez
economy yes it might contribute a bit but not that much because the government in a problem I repeat command agriculture kubama inputs kuma farmers bentu ye president yo input scheme yo inobata over 1.8 million ma household which means in terms of mamire nyika ma farmers ari kupiwa zvikwanisiro zvekuti vashandise but vacho vakagarira minda yedu havasi kuishandisa nemazvo then secondly also near the corruption yetambuka ichimbotaura kuti vanhu vari kutiwa mainputs ekomanda vachitengesa input ndeyekurimisa haizi yekutengesa munhu kana achinge apiwa mainputs ye100 hectares ngaadzvare mainputs ye100 hectares
nyaya iyi inogadziriswa sei imi vechidiki pane zvamakatarisira kuita here kugadzirisa nyaya muchizobatsira mhuri yeZimbabwe
isu serechidiki sebato redu reyutinakfoch tiri kutaura nehurumende kuti tarira land audit minda ngaipwe vanhu vechidiki then takinda ipapo haritongoda minda chisina kuti produce so tiri kuitana magroups maclusters yekuti avanorima zvakati avanorima zvakati avanorima zvakati tobhoora kuti nyika yedu ingade mametric tons mangani kuti survive for year hatikwanisi here kuzviita isusu internal tengeja kuti hurumende yedu because a farmer asina irrigation anodependa nemvura yedenga isu risuccessful farm ivengeji thegovernment kuti vatipe mairrigation facilities
avanga vari vajohn muchenje vanove mukuru wesangano reyouth in agriculture apex council vachitaura vari parunare vari muharare namike hove westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika
How are you?
I'm good. Ndiri mukoma Godfrey.
Yes, ndiri mukoma Godfrey.
Ehe, makadiko makanyora nezuro mukati ndiri kuno T-Town. Tiudzeiwo kuti kwamira sei pari zvino tayanzwa kuti kwakambenge kuine mhirizhonga zvakamira sei.
Zvino kwakaumuko. Hakuna so far zvino hakuna mwenda tomboitika. Izvi nhasi yacho manje ndati ndawo hapeni.
Munoona sei nyaya iyi yemhirizhonga?
Mhirizhonga chaitaika haitorina kutombobhura yatombonaka. Mhirizhonga haina kubhura yanaka. Maonero angu andofungawo inini ka. Mutoona kunge kuti vanhu kana vafunga kuita demonstration iyaya vanofanira kuita a proper demonstration kutima demonstration kuti pane pane vanhu 10 pane vanhu 20 anotoziva kuti vange mahungu vanofanira nyatoronga zvinhu zvavo chaizvo demonstration inoita chi demonstration because izvinhu zvakaitika senge zvakaitika last time izvi zvinotokonzera kuti paki yenbc itovengwa nevanhu because vanhu vakapedzera kupindura mudzimba dot achirohwa ndozofanira 10 15 anga vara road vamwatanzwa vakatema mupurisa
imimi kwamuri ikoko mapurisa akauya here achikuvhunzurudza
vakatopinda maraini vachitorova vanhu dotodo
vachiti chii
zvadizo mutauri yadzo kana makaona maimages enzi saturday paiita kunge pari kutsva area iyoyo yaita kunge vari kupiswa matai vanhu vese kumaraini papo vakapindirwa vachitorohwa siku vakatorohwa masikati
imimi muri kuzvigona sei muri kubata mabasa api iko kwamuri kuchitungwizwa
chingori chiindizinasi takutongoita zvese dzatai tiwane mari bcause basa norowana kuti ende ukamirira kuti zvinhuzvanhu nyika yacho tichazonaka ita inonaka rini since 2000 chingoneteka chete so ed after to you chatodzaira povhati yacho isusu tinotoita nonzi brick molding totengesa mabrick ndo zvinhu zvinototara nyika izvozvo tinotengesa mabrick so tosupplya vamacustomers vedu akanyowanda madiasporans akaita kunge seni ndo kunonyanyodza macustomer totengesa mabrick vatazvitengesa online vakawaa vari kunze kwenyika ndo varoda kubata kuzimbabwe vanhu vandotara nyika inyanya south africa nana america australia out ndokuti kutoo nemaclient edu akatowa
musakangana chirongwa che The Connection na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekurima. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standikile Mhlanga.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mugela ku Studio 7, olesibili mhlaka 3 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe athiyeneyo elizweni balembono ethiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olweRobert Gabriel Mkazi National Youth Day olunanzwa namhlanje. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemthova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla lama-Democrats lakhonapha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe kukhetho lama-primary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe olwenziwa ekupheleni kwalonyaka ngolwezi. Ukuvota kwanamhlanje okubizwa ngokuthi yi-Super Tuesday wenziwa ezigabeni ezilitshumi-lane ezigoqela eVirginia. Abangxikilana kukhetho lanamhlanje ngomnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, isiphathamandla esidumileyo esake saba ngumeya wedolobho leNew York, uMike Bloomberg, kanye lonkosikazi Elizabeth Warren. Umnumzana Sanders nguye obikwa ekhokhela ngamavoti esigabeni esevotile okwamanje abalisa iNew Hampshire, South Carolina, Iowa leNevada. Kodwa abaningi bathi umnumzana Biden, wayengumsekeli kamongameli Barack Obama, ulakho ukunqoba namhlanje ngemva kokunqoba kwakhe okwezinga laphezulu esigabeni seSouth Carolina, okuhle kwenza abanye abakade bencintisana abanjengoPete Buttigieg lonkosikazi Emma Klobuchar bahle bazisa ngokuphuma kwabo kulomncintiswano. Umnumzana PT Ngcobo isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika ngabanye wabalomqondo omunye.
Ngombono wami akugacazi njengokusithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwine kabanzi ngomgqibelo eSouth Carolina. Njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bencintisana laye kucelo lwabantu abathakathi abathi ngama-moderate esilungu sebephumile, abafana loButtigieg noKlobuchar lo-Steyer bonke baphumile ngemva kwe-South Carolina. So ngombono wami sekungazi ukuthi uBiden uselabakhokhela abangani baningi ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba yindlalifa yalaba asebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalaba bathi abaningi abathi ngama-liberal, laba abantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hhayi ngombono wami ngani hhayi uBiden ngani hhayi sekungahamba nje kalula kangakuye.
Kodwa-ke phela ama-polls lokhu esithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako ngako njengomumo ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, uSteyer aphuma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButtigieg, kwathi uKlobuchar I think uphumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukuthi osekwenzakele. Njalo ngemva sonke sasesanti uBiden hhayi sokumphelele, kodwa ngegqibelo usengumcekana nje usevukile selejahelithe, abantu bonke sebekhalele ukuthi hhayi uzayenza kuhle. So ama-polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground, alokhu esakhangelele okwalokho okwakusenzakala ngeziko ephelileyo kuthi uSanders usaqeda ukunqoba eNevada.
But kumuchikelo bhanga katesuka ungene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg,
ama Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abale mali. Angibone ukuthi uBloomberg abantu bamthanda njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesengumeya waseNew York. Abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba, besenza lokho kuthiwa i-stop and frisk, ukuthi ungabonaka nxa ungumuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini, bakubona emgwaqweni bekumise bekusearch ukuthi awulazidakamiswa yini. Njalo sinanzelela ukuthi abantu abavotayo kakhulu kumademokrathi ngabantu abamnyama. So abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Kuhambile esontweni e-Alabama ngesonto ukuthi abantu bamflathela, abantu basukuma bamflathela ukuthi bayamthengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho bangamxolelanga.
Lami nginja ngimxolelanga. Lami ngumuntu omnyama.
Paso phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uzaloke eqhubeka ekhokhele?
Kungakho. Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami, nginje mina ngangimsekeli kankosikazi Warren. Kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo Warren libhizi elihle yini lokusupport. Sengifuna ukusho ukuthi abantu abaningi sizacalisa ukuzibuza ukuthi njengoba-ke sike sakhetha singatshintsha yini sikhethe omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani nguye umuntu ufika abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupporte ngoba ngani kuthiwa usevukile nje loba sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphile.
Kathi vele ongaluphalanga nguphi. Abantu bayakhokhelwa ngama-president alama-90 years angisoze ngiqambe amabizo. Akula muntu ugugu othandayo emhlabeni lapha bayabusa abantu beze beyengena ebhudini.
Leso bekuyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Phethizela Ngcobo exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngokudla emhlabeni jikelele World Food Program ibika ukuthi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa kwele Zimbabwe bakhangelane lodubo olukhulu lwendlala ebangelwa yikuguquka kwesimo somkhathi okubangele ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Kwashe Musaka wenhlanganiso ye-Youth Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo uthi okutshiwo inhlanganiso le kuliqiniso. Uphinde wathi udaba lwenkohlakalo olwenzakalayo kuhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lalo lwenza ukuthi abantu babhekane lo dubo kwele Zimbabwe. Asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Hove owe-Studio 7.
Wazimanga kuhle emasimini lapha indlala sibili ikhona elizweni lonyaka. Ngithi ngitsho njalo nje ngibona kuyinto esibili ezitha ubuhlungu kakhulu lesizwe ukubana ilizwe elile isimo zonke lezi ilizwe elikade liyi-breadbasket ye-Africa indaba selikhala kangaka ngendlala elizweni.
Sibone njalo besithi i-production eyomumbu ngesingezi bathi ikhona isiyehlile nge-50%, kuyini okwenza ukuthi izinto zihluphe kangaka?
Kunezizathu ezithiyeneyo eziningi. Isizathu esaqala esiya emuntwini wonke ongumlimi elizweni yile esithi ngesilingu i-climate change. Sikhayelane le-drought elizweni sisela last year izulu linangakuhle. This year izulu limile kodwa liphuze ukubuya, abantu sebelime kudala izinto sezishile. Okwesibili ngokubana wona ama-input ama-fertilizer kuyadunga, abantu abakwanisi ukubana bekuthenge baba. Babekhala abalimi zonke indawo ethi hathi intengo zakhona ziphezulu, bafake intengo zabo ngama-US dollar sebemultiplya ngama-RTGS. Sokuba yinto sibili ekhipha abalimi bona bengavunanga okuzwayo ngomnyaka ophelileyo. So ukubana bethole imali yokuthi bebuyele ensimini ayikho baba.
kukhona okwenziwa nguhulumende na ukusiza abalimi?
Uhulumende kukhona akwenzayo, kodwa nawe uyazi baba ukubana ilizwe leli likhulu, uhulumende yeke yenelise ukuthi encede wonke umuntu elizweni. Yebo, uhulumende uyanika ama-fertilizer emakhaya, uyanika inhlanyelo emakhaya, kodwa inhlanyelo leyi yaneli ukubana sikwanisa ukwenzani ukuthi sifike ilizwe.
Sike saxoxa labanye abasakhulayo abangabalimi, bathinta ludaba lokuthi bakhona abantu abaphiwe hlanyelo kodwa abasebenzi, baphonguhlala nje. Wena ungathini ngalokho futhi?
Udaba lolu luyahlupha sibili. Abantu labo baqinisile, yazi ukubana sisove uhlupho lolu kumele sikhayelane lenhloko yakhona sibili, sitshaye ekhanda lapho okumele sibili sitshaye. Ayisiyo kuphela inhlanyelo kuphela, nensimu zakhona lezi esithi yi-land reform program. Kunabantu abaphiwa amasimu, bahlalele amasimu, akula nto abayenzayo. Bona balima utshani, abalimi umumbu omele ube ufida ilizwe. Njalo abanye bakhona befike futhi befaka kuphela ezipaleni zabo, bethengisa inhlanyelo leziyana kungela nto eyenzakalayo. So udubololo lukhulu sibili.
Ubona ngani abantu abasakhulayo abangabalimi yibo abalakho ukuthuthukisa ilizwe?
Ye, ilizwe kumele liphumelele, kumele ku-investe kwabantu. Ungakhangela ngesikhathi sithatha iland from amakhiwa, abantu okuthiwa ngama-youth, ngabantu ababele minyaka kuma-21, 22, and ungakhangela khathesi the same people bona labo 20 years down the line iminyaka sengama-40 something. So akula abatsha abalalenzi khathesi. So ilizwe leli kubana liphumelele, kumele kunike abatsha imhlabathi.
Lo ke ngumnumzana Khuta kwaShemusaka, olilunga lenhlanganiso ye-Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo. Ubexoxa lo Mike Hove weStudio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo, 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 mthakatho muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke, oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. esilethulela kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe. Abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465-0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganani kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ekhuluma emhlanganweni we-rally esigabeni se-North Carolina khonapha eMelika izolo, uMongameli Donald Trump uthe akudingeki ukuthi kwethulwe iziqondiso zokuma amazonzo komomo elizweni ngokuqonga kwenani lasebebulewe loba ukutholakala beligcikwane le-coronavirus. Abohlangothi olwe-statistics kwele-South Africa babike namhlanje ukuthi ilizwe lingene kusimo esibi sokuwa komomo wezomnotho okungakaze kwenzakale lokhu lelo lizwe lathola uzibuso ngomnyaka ka-2019. Uphenyo olwenziwe kwele-DRC luveza ukuba kube lokuchaphazwa kwemali ebimele isetshenziswe kuhlelo lokuvuselela ilizwe. Uhlelo lwezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola $300 million lwethulwe nyakenye lujonge ukulungisisa imigwaqo, amabholoho, izindlu lokunye. Uhulumende uthi uphakathi kwemizamo yokulungisa inhlelo zakhe zemali ngokukhulumisana labosomabhizimusi labanye abaphatheke kulolu daba, ngoba isisindo semali yeZimbabwe siphansi nxa siqathaniswa lesakwamanye amazwe, okuyikho okuvimba ukuthuthuka komnotho welizwe. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Sekai Nzenza ubikwa esithi udaba lwemali yilo olubangela ukuthi ilizwe lihluleke ukuzikhandela impahla zalo lithengiselane lamanye amazwe
njalo lifeze uhlelo lokuthi eZimbabwe libe selinothile ngomnyaka ka 2030 uthi ukusebenzisa idola leMelika lona elisilelayo yikho okuwisa umnotho welizwe. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Vulisani Ncube ngalolu daba.
Iphutha lavela lenziwa ekuqaleni ekuyekeleni ukuthi idola leMelika libe yilo elisetshenziswa njengemali yeZimbabwe, kube kukanti umnotho weZimbabwe uvele wona uyazikhulela. Ukusebenzisa idola yeAmerica kusuka kulethe inhlupho eziningi ngoba yilo elisetshenziswa umhlaba wonke. Ongabe efuna ukugcina inotho kahle eceleni ukukabili angathenga idola leAmerica kumbe athole afake igolide eceleni. So ungeke usebenzise khonokho engesitho kuthiwa i-store of value njengemali yaseZimbabwe ibizwe elincane kangaka ilingi. Lokho simbi ngivumela nakho. Kodwa esingavumelani khona lamhla efakileyo umthuli esithi i-devaluation of the economy, mina esingazange sivumelane khona yikuthi avise idola leZimbabwe lizimele lodwa. Lapho azange sivumelane. Mina ngangihlala ngisithi nalamhla lokhu engiphinde ukuthi kwakumele kusetshenziswe irandi, kumele kusetshenziswe irandi ukuthi sicede lonke udubo lonto olukhona.
Umnumzana Michael Mdlahla Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi inhlelo zemali elizweni zibuyisela emuva umsebenzi wabo wokuthengisa ezitaladeni.
Ikhesi yahlupha sekile empeleni, abaningi abantu sebayayithengisa ngama-60% premiums nxa uyifuna. Okunjengokuthi vele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi lama-US dollar ngoba ikhesi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngayikho khesi uyahlulekwa nxa sisiya ema-wholesale tayihoda, abanye bayala. So kulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikhesi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCGS emafonini leyi abaye bayayiyala abanikazi ezitolo bayala ukutheka ukuthi bakodwa izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezikotokotweni abasayithathi imali naleyi, sebeyiyala ezitolo. So sokulobu nzima abantu abathengisayo kakhulu ukuthi even uthenga amatamatisi phandle laphana sokulokuthi sonodinga ama-coins kumbe ama-rand ukuze ukwanisa ukuthi uthenge amatamatisi.
Umnumzana Ncube uthi okungasiza kulolu daba yikusebenzisa i-rand ye-South Africa kumbe idola leZimbabwe lilodwa.
No one has got confidence in this dollar. So anybody ofuna anything ubiza ngama-US dollar. Ukuthi uyiqede indaba ye-dollar yikuthi uvume futhi ukuthi i-dollar lile nkinga zalo abakuthi ngesikhiwa is attracting international risk-takers in the arbitrage was into the economy. Unxa usuzama ukuthi lisebenzise lilo lodwa lizagcina lingekho linganeli ukubhoda elizweni ngoba bebuyile abanye bazolithatha baphuma lalo. Okwesibili, iza kwenza ukuthi amakhampani ilungisa impahla nxa sezichathaniswa lempahla ezifananayo ezilungisiwe kwamanye amazwe oBotswana, South Africa, Zambia zidule. Nxa sezidula abathengayo emhlabeni abazakhetha ezifileyo ezilungisiwe kwamanye amazwe. Uvele nje ukulungisa kwelizwe yikuthi sisukume sigoqe emsila sithi thina asinamali yethu, njalo ukuthi ilizwe lethu lithuthuke yikuthi sivume ukuthi hhayi imali esingayisebenzisa lirand ibuye sesibopha wonke umuntu ongabe e-charge ama-prize akhe ngama-US dollar, ubophe wonke umuntu ongabe ethengisa kumbe etshintsha idola emgwaqweni. Umthetho ube lo mthetho oqinileyo namapholisa aqinileyo ngaleyo ndlela, hhayi uzetilizwe lingathuthi ayilokhu abakuzama nokho kusuza kulithuthukisa ilizwe. Unfortunately kuza kwenza ukuthi sisiyafika ku-2023 izinto sezizimbi okuhle nakuqala.
Namhlanje idola leMelika belintshintshwa nge-1:18 kodwa emkambo omnyama nge-1:13. Iningi lithi ukutshintsha kwemali yamanye amazwe ensitha yikho okubangela ukuthi impahla eziningi zitholakale emkambo omnyama ngoba usomabhizimusi befuna inzuzo ephezulu kakhulu kumbe imali eyenelayo ukuthi bewode ezinye impahla.
izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Belithane ezisebenza njengabongi ezibhedlela zakulelo lizwe zithi sezihlalele evalweni ngokwesaba ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus osumemetheke umhlaba wonke ubulala abantu. Asizweni abanye babo bexoxa lentatheli izindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisasanda.
Umsebenzi wabomongikazi ngokunakekela izigulane ukanti labo basengozini yokuba lemikhuhlane ethelelwanayo enjenge-coronavirus osubulele abantu phose abafika inkulungwane ezintathu. Unkosazana Hlengwe Sibanda umongikazi kwesinye isibhedlela seManchester.
Lapha sokuyikuthembela kuNkulunkulu ukuthi umuntu angathathi umkhuhlane lo we-coronavirus. Ngiyazi ukuthi usugcwele indawo yonke, kodwa isibhedlela lapho mina engisebenza khona kulamanyathelo esesiwathetha thize ukuthi sizivikele. Siyenza sure ukuthi izigulane ezibuyayo siqala sizihlolisise singakazihlanzi lezinye izigulane esezikhonapho esibhedlela. Kufanele nje abantu babe careful kuphela ngoba akukho okunye esingakwenzi. Kumele sisebenze, angeke sime ngenxa yaleyo coronavirus.
UNkosazana Sanelisi Mabengwane osebenzela eBerry uthi usebenza nzima kulezi nsuku.
Umkhuhlane we-coronavirus usimemetheke wangena lase-UK. Okuyinto engithusayo kakhulu mina njengonesi. So kumele ngizinanzelele emsebenzini wami ngoba ungeke wazi isigulane esibuyayo ukuthi asilawo yini lo mkhuhlane. Na esisebenza ezibhedlela yithi esiku-risk enkulu. But ukuhlanzeka into eqakathekileyo ukuthi umuntu engathathi ama-germs athwala umkhuhlane ofana le-coronavirus.
Iningi labantu lesaba ukuthi uzadwa wonke umuntu ahlale ezindlini zabo angaphumeli phandle. UNkosazana Siphiwe Mlala uthi sokumele athenge ukudla agcwalise endlini.
Sikhathazekile kakhulu ngendaba ze-coronavirus kodwa njengomuntu osebenza labantu. So siyesaba sibili ukuthi hey umuntu angathatha i-coronavirus kuzahamba njani. Angendlela namhle sizwe ngayo ku-news ukuthi engxenye lesithi le London lati khona phe UK kuzaba le lockdown njenge Italy. Mina vele bese ngilungiselela ukuthi ndingu kudla like ama non-perishables siyesaba sivile.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhamuke kwele China lapho usubulele abantu abaningi kakhulu. UDokotela NS Mkhwebu uthi i-coronavirus asomkhuhlane omutsha.
Coronavirus is not a new virus. You know, avele atholakala ama-coronavirus but sisikhathi nesiningi sithole ukuthi ama-coronavirus atholakala enyamazaneni. 2002 sasila i-SARS, SARS yavela kuma-bats. Coronavirus le entsha, coronavirus 19, njengoba yadiscover ngo 2019 ekupheleni kweminyaka. Khanye wona yavele enyokeni and sonke siyakwazi ukuthi abantu be-China bale China kuma-market ziyatholakala inyoka virus esibangela ma umkhuhlane lo esikhangela lawo kwakhathesi.
Iningi labantu lifuna ukwazi izibonakaliso zalo mkhuhlane ngoba abantu ababulawa ngumvimbano abasazi ukuthi luphepha lwansuku zonke kumbe i-coronavirus. UDokotela Mkhwebu
sithi ngama-symptom nxa sugula ngumkhuhlane lo we-coronavirus kuyabe kunjengeflu nje. Uyabukhwehlela, usungakwanisi ukuphefumula kuhle, kwesinye isikhathi ubele le temperature le fever. Singamadokotela sinje kuba nzima ukuthi sibekwazi ukuthi le yi-influenza kumbe i-coronavirus kumbe yikuphi. But kulama test ayenziwayo khathesi nxa ukuthi uzizwa ungani awuzwa kuhle, uyakuya umuntu uhambe uyobona odokotela siyenze ama-test.
Igcikwane le-corona alirapheki kodwa kule mithi yokuthi lingehluli amasotsha omzimba okwenza licike lizibhelela emzimbeni njengeflu umuntu asile. UDokotela Mkhwebu uthi kuningi okungenziwa ngabantu ukwenzela ukungamemethekisi kwaleli gciwane le-coronavirus.
Kuyaze kumele nxa ukukhwehlela, uvala umlomo, uvala amakhala, wenze ukuthi ungafaki amacici kwandlele emoyeni ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthi baphefumule. Nxa kukuthi ubamba amakhala, sikhwehlela, kuyakumele ukuthi ugeze izandla. Esikhathini esiningi siyabe sithi kuyakumele ukuthi usebenzise sithi alcohol wipe. But nxa kukuthi akutholakali, siyakwanisa ukuthi sisebenzise amanzi lesepa nje ukwenzela ukuthi sikwanisa ukuthi sibulale igciwane le.
Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheke wangena amazwe wonke ukuze kwazi le Europe. Usumemetheke kwele Italy lapho sibulele abantu abangamashumi amahlanu lambili 52. Njalo abale gciwane lawo kwele Britain ngabantu abake bayethekelela kwele Mataliyana. Baningi abantu abalomkhuhlane lo kwele South Korea nakwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 eLondon, ikamramu Ezra Chisasibanda.
Ntomba jana mina nawe siyathandana. Inhliziyo yami ingeyakho, eyakho ngeyami. Mayigoboni ngonda yami iyapambana. Ngizwa ngathi ngisangane umngani wami. Awusithanda sana uyawazi ukuthi sele ngimile.
Ke amaphimbo amnandi umculo ka othi owami siuphiwa uTamalo Tina silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabulunga ebandla lamademocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe kukhetho lama-primary edinga ozamela lelo bandla ukukhetho lukamongameli welizwe.
World Food Program ithi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa balamba. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.